Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 24 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichatora matano akasimba kune vemabhizimisi vanobuditsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa woshoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekukoka kwavakaita mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair yegore rino. Burundi yotsvaga rutsigiro rwekuti ive nhengo yeSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBurundi vaEzekiel Mbigira vanova zvenhumwa yemutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza vaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare nhasi vachida rutsigiro rwekuti nyika yavo ibvumidzwe kuva nhengo yemubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSADC. Vachitaura nevatori venhau muHarare vaMbigira vati vane chivimbo chekuti Zimbabwe sezvo ine nhoroondo yakafanana neBurundi ichaibatsira kuti ibvumidzwe kuva nhengo yeSADC. Gungano reSADC pari zvino rine nyika 16. Burundi iri mugungano reEast African Community rine nyika dzinoti Rwanda, South Sudan, Tanzania neUganda. Muburundi pari zvino hamuna kugadzikana mushure mekunge vaNkurunziza vawedzera makore ekuti munhu atungamire nyika iyi. Muna 2015 apo utungamiri hwavo hwainge hwasvika kwamvura yacheka makumbo sezvaidiwa nebumbiro remitemo, vaNkurunziza vakabva vavandudza bumbiro remitemo yenyika zvakashoropodzwa neAfrican Union neUnited Nations. Vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu vakabva vaenda muupoteri. Vanhu pavakaratidzirawo kusafara kwavo nedanho rekuvandudza bumbiro remitemo vakatanga kupfurwa nemauto nekumbunyikidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigari wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, takabvumirana isu tikatoita ratification separamende yeZimbabwe yechibvumirano chatakati isusu inonzi iyo African Continental Free Trade Area, yekuti takuda kupaza mabhodha, takuda kuti isu tichitengeserana nokudyidzana nenyika dzese dzemuAfrica. Kechipiri, Burundi iri mukomesa, isuwo Zimbabwe tiri mukomesa, ende tine chimwe chirongwa futi chekuti komesa SADC neEast Africa dzibatane dziuye pamwe chete tiite free trade area yekuti tichidyidzana futi nenyika dzese dziri ikoko. Saka hapana chakashata, tiri kutovada yezvinezvi Tanzania iri muSADC, saka hapana chakaipa. Ngavauye Burundi vopinda muSADC toita tobatana pamwe chete tozofamba zvakanaka. Saka chirongwa chakanaka chavari kuita nekuti Africa yezvino taakuda kuti tichisenza pamwe chete, nekuti tiri kuona kuti tiri kuneteka tichipohwa kana masanctions, asi iye zvino tikange taakutengeserana pachedu isu tichiita trade among ourselves semaAfrican countries, zvinhu zvinotifambira.
Asika Honorable Paradza, vamwe vari kuchema chema kuti Burundi inenge inotyora kodzero dzevanhu, nekudaro SADC inofanira kutamba yakachenjera.
Aiwa, Burundi iri mukomesa, Burundi iri muAU, Chaka hapana kana ikachikora mutemo unochorwa EU ine dare rayo. Isiwo sadiki tine daro reduwo resecurity and troika. Saka kana ichinge yachikora mutemo iri musadiki zvino zvirango zvatinoipa. Asi iye zvino nokuti iri muAfrican Union haina kudzingwa muAfrican Union ingange ine zvimwe zviri kunedza iri kuwachinetsana ikoko ndezvimwe izvo. Asi apa tiri kutaura nyaya yekutengeserana neku pa nyika dziri kuda kutengeserana kupindikira tiri kuti iye zvino trade among ourselves. Saka hapana chakaita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vari parunare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadewa mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Zvina kujeka kuti kone mhakaeiko nyika yeBurundi yaramba yakambambashira kuti dai yakwana mubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kuAfrica nesadak nekuti zviri pachena kuti tichitarisa tinoona kuti nyika yeBurundi inofanira kunge iri kumusoro kumubatanidzwa unosanganisira dzinyika dzinana Kenya nedzimwe. Tinoti kone mhakaeiko vari kusungirira nyaya yekupinda musadak uyezve zvinofanira kuva pachena kuti sadhaka haifaniri kungotenda zvese zvese isingatauri kukosha kwekodzero nekuti ikadaro inogona kuzoroka yava musha wenyika dzisina remekedzo yekodzero. Notinoziva kuti matambudziko akawanda chaizvo ari kuitika kuBurundi anosanganisira kusaremerwa kwekodzero dzevanhu zvakanyanyisisa zvichida ndo zvinenge zvichisunda vatungamiri veBurundi kuti vatume nhume kuutungamiri weZimbabwe kuti vakwane kwane mumusangano weSadak.
Asi semaonero enyu, Zimbabwe inofanira kutambira sei chikumbiro cheBurundi chekuti iwane rutsigiro rwayo?
Zimbabwe inofanira kuziva kuti musangano weSadak musangano unofanira kutungamidza remekedzo yekodzero dzevanhu. Haifaniri kumhanya kuti aiwa tazikanwa nekudaro ngatipei mukana kuBurundi. Burundi iri muchimbi-chimbi kuti ikwane musha weSadak. Ngaijeke sekuti ko iri kubotizei kuEast Africa uyezve semhaka yei isina kupinda mugungano rinosanganisira dzimwe nyika dziriko nekuti tinoziva kuti dambudziko guru ndere utongi hwedhijitari hwakanaka uyezve kuremeredzwa kodzero.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichatora matanho akasimba kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vanobuditsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weZimbabwe International Business Conference muBulawayo nhasi, vachiwenga vati hurumende inoziva kuti kune vamwe vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vari kuita zveumenemene kana utsotsi vachiburisa mari yekunze munyika vachiendesa kune dzimwe nyika. Vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana, matambudziko aya anogona kupera kana vanhu vakaita maonera pamwe vachitiwo hurumende ichatora matanho akasimba avasina kutaura kune vanhu vari kuburisa mari kunze zvisiri pamutemo. Vachiwenga vashorawo vemabhizimisi vachiti vari kukwidza mitengo yezvinhu pasina zvikonzero zvinonzwisisika, vakati havaone paine chikonzero chekuita izvi sezvo hurumende yakatora matanho ekuti vawane mari yekunze nekuunza mutemo unoita kuti mabhanga atengese mari iyi pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika ichokwadi vachiti kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo vari kuita unhubu hwekuburisa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo.
Tiri kuona manje kuti tine macompanies vari kuita sekuti vari kushanda muno muZimbabwe asi vachishandira varidzi vemakambani ari kunze, kana kuti vari vanhu vemuno muZimbabwe asi vachida kuunganidza upfumi hwavo huri upfumi hwekunze. So vanhu whatever they collect from Zimbabwe, vano zvikonverta into foreign currency. Voposta kunze kwenyika. Nokuti kunze kwenyika hakuzotariswi mari yedu isu kunenge kwakutadzwa ma US dollars. Saka izvozvo ndo zviri kuuraya economy. Zvoda kunatso kutariswa izvozvo. Vana muzvina business vari kuita mabasa iwayo okushava muno vachinodyira mari yavo kunze kwenyika. Zvionekwe kuti vaone kurangwa.
Mukuru we Confederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Jabangwe, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachibvumirana nezvataurwa navachiwenga vemaindustry nemabhizimisi, vari kuramba vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana, ari kuita kuti vazopedzisira vakwidza mitengo.
Issue profiteering, issue utonetso ema business. The good chuiting and the chuiting is a tower by a good foreign currency with a chiquira. And those who do my company, Kuti Varambe, which wants to go from our products, we are taking it on the market. Do number the Gratina Rosa and Donia to not it is or Garapas, the woman who to Tiwana with foreign currency. Gawani could say, Kuti Makamani Edwaya, Akwanise cooperate.
Pazvimwe zvezvataurwa navachiwenga zvekuti kushaikwa kwemari yekunze munyika kunokonzerwawo nekuda kwekuti vanhu vemuZimbabwe vanonyanya kuda kutenga zvinhu zvekunze. Commissioner General weZimbabwe Revenue Authority Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti bazi ravo hapana zvaringaita kumisa vanhu kuti vatenge zvinhu zvekunze. Vati Zimbra inoshandisa mitemo iripo kuona kuti vanhu vaunza zvinhu munyika zviri pamutemo here kana kuti kwete.
Isusu tinotambira vanhu vauya ma importers vasvika pa border kana vauya nezvinhu zvinofanira kubadharwa forex tinobadharisa forex kana vauya nezvinhu zvinobadharwa in RTGS tinobadharisa in RTGS kana vaine zvinhu zvisingabvumirwe kupinda nekuti zvakalistwa ne industry atizvibvumire tinozvibata atipo kumisa zvinhu kana kuti vanhu vasa import nekuti ndokunobva revenue yedu zvizhinji zvinogadziriswa nemutemo isu hatisisu tinogadzira.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube avo vataurawo pamusangano uyu vatsinira kushushikana kwavachiwenga pakuvepo kwemusika mutema wemari yekunze. Profesa Ncube vati kubvira vamunangagwa pavakapinda pachigaro hurumende iri kukwanisa kushandisa mari zvine mwero isingazokwereti kumabhangi vachiti nekudaro zvinhu munyika zvinofanirwa kuve zvave kugadzikana mune zveupfumi. Profesa Ncube vatiwo chimwe chinhu chakakosha pakuvandudza upfumi hwenyika kutevedzera gwara remitemo yenyika vakati hurumende iri mushishi kugadzirisa mitemo yakasiyana siyana kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika izvo vati zvinobatsirawo kuvandudza upfumi hwenyika. Asi mudzidzisi wezveupfumi paUniversity of Zimbabwe vaAlbert Mukochekanwa vaudza Studio 7 kuti dambudziko guru rinoita kuti nyika isabudirira inyaya yekuti zvirongwa zvakawanda zvinogumira pakutaura chete.
Paiva nenyaya ine dzema roadblocks akawandisa asi pakangochinjwa utongi kwakutongwa naMunangagwa vakangotaura kahwani chete kuti ba roadblock gabe ende akabvabva izvozvo zvekuti vanongotaura chakati ngachiregeke zvobva zvaitwa ndo yatoti political will. Saka muzvizhinji umu iri kuragidza kuti haisati yapo ndokuti zvakafanana nezviye zvinonzi corruption. I'm sure vakuru vakangotaura tinoona zvinhu zvichimhanya mhanya pane vamwe vataura zvekuti kana uida kutanga kambani unoneta ugofamba kukwira nekudzika. Asikana paine political will vakangoti nongazviitwe panzvimbo 1 zvotora kana mazuva maviri matatu zvinoitika. Asikana vasati vataura vakuru tinoramba tichingoti toita zvakati pasina chinobudira.
Musangano weZimbabwe International Business Conference unoitwa kumucheto kwegungano reZITF gore rega rega uye musangano uyu wakatanga kuitwa muna 2006. ZITF yegore rino iri kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weUganda vaYoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Rimwe dutu mpengo rinonzi rirukoka ukasha waro mugungwa reIndian Ocean uye pave kutyirwa kuti rinogona kurova nyika dzinoti Comoros, Mozambique neTanzania kutanga mangwana. Dutu mpengo iri ririkudzoka zvakare mushure memwedzi mumwe chete ravhiringa nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinoti Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Dutu mpengo iri iro nyanzvi dzekuFrance dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kudaidza nezita rekuti Tropical Cyclone Kenneth riri chinhambwe chidiki kubva kuMadagascar. Asi bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department muZimbabwe rinoti harisi kuzosvika munyika. Asi bazi iri rinoti richaramba richiongorora kufamba kwedutu mupengo iri. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 apata mutauriri weMeteorological Services Department vaTeach Zinyemba kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa kuZimbabwe hatitarisire kuti tropical cyclone iyoyi ichasvika, nokuti sekutaura kwamaita iri kunana Tanzania uko kure kure chaizvo. Saka hatisi kutarisira kuti ichasvika kuno, tichingoona kuti ichange iri ikoko ichiita ichirova nzvimbo dzakafanana nokuTanzania nokuNorthern Mozambique. Saka aiwa tinoda kuti tizivise mutereri achere kuti hatina hatisi kutarisa kuno kuchangoramba kushiva zuva nemanhina chake vangotangoti ganangana kudai.
Saka hapana chekutyira.
Aiwa, hapana chekutyira. Tinoona tinoona musocial media mavanhu vari kungotaura nezvetropical cyclone iyoyi, asi chokwadi ndechekuti tropical cyclone iri kure chaizvo. Hatisi kumboona kunge ichiuya kuno, haisi kutombo hatisi tombofungidzira kuti ingauye kuno, nokuti kwairi kure chaizvo. Saka isu tinoona kuti nyika yedu iri yakagara pakanaka nenyaya yetropical cyclone.
Tamboona mamwe mashoko achiti pangangoita mvura nemusi wemugovera, iyi inenge iri mvura hayo iri normal.
Imvura inogona kunge ichiwanika zvaini yatingati iri normal, kwete kuti imvura ingangosanga iri kuunzwa netropical cyclone. Aiyo imvura tinoziva kuti tichiri mwaka wedu wapera zvaona, asi apa neapa mvura inogona kunaya nokuti tichine unyoro mudenga. Saka aiwo unogona kungokonzeresa apa neapo tumvura tinogona kunaya. Saka ndoti mvura dzatiri kutarisira idzodzi.
Dutu mupengo iri richabata vanhu vekuMozambique, kuMalawi pamwe nekuTanzania. Ko kana tichiri fananidza na cyclone Idai, rinenge rakanyanya zvakadii chaizvo?
Ndisingaziva zvangu kuti nzvimbo iyo yakamira sei, asi chatinoziva ndechekuti matropical cyclones anosangana nedambudziko rekuwanda kwemvura nekuwanda kwemhepo. Mvura inonaya zvisingapere. Saka ndozvinotarisirwa panenge pachienda matropical cyclones, asi handiziva zvangu mamiriro enzvimbo iyoyo kuti akaita sei, kunge zviburikidza neyatinotiya topography kuti kwakamira sei, nokuti izvozvo zvinogona kukonzeresa. Asi chokwadi chokwadi chekutaura kuti matuti aya atinoti macyclones anokonzeresa mvura yakawanda nemhepo yakawandisa chaizvo. Saka ndozvatinenge tichitarisira kuti zvichange zvichiitika.
Avo vanga vari mutauriri webazi reMeteorological Department vatichaona Zinyemba vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muBulawayo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na445 pm kusvika na515 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura pamwe nekudirika kwevhu muSouth Africa kwasiya vanhu vanodarika makumi matanhatu vafa muDurban. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vashanyira dunhu iri vakaudzwa kuti vanhu vanodarika churu havachina pekugara zvitevera kurohwa kwaitwa dunhu iri nemafashamu emvura. Vanhu vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe vakavhota vachitsigira kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Izvo zvichaita kuti mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi vakwanise kuwedzera temu yavo yekutonga kusvika muna 2030. Mutenzeri wemutungamiri wekambani yeUS Africa Cyber Security uye vari mudzimai wemumiriri weZimbabwe muAmerica amai Priscilla Mutembwa varikukurudzira vabereki kuti vakoshese uye kukurudzira vana vachiri vadiki zvikuru vanasikana kuti vafarire zvidzidzo zvescience, technology nemathematics kana kuti STEM sezvo kuine madzimai mashoma ari kuita mabasa anechekuita nezvidzidzo izvi. Amai Mutembwa vakapa kurudziro iyi pamusangano wakarongwa naMeya weguta reWashington DC amai Mario Bowser neZuro Maneru muguta reWashington DC. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata amai Mutembwa kuti tinzwe mafungiro avo.
Musangano wanhasi wakakosha kumadzimai nokuti wanga uchitarisa madzimai kuti madzimai anosenza sei mutechnology. And vanogona kuita zvinhu sei kuti vabudirire varamba vachikuzva vamwe madzimai kuti auye muprofession yetechnology.
Zvii zvamungakurudzirewo mamwe madzimai vangange vari kutarisirawo kuti vapinde muprofession iyoyi?
Chandingakurudzire madzimai ndechekuti ngativerengei, ngatitsvaganei, ngatibatsiranei, ngatisimudziranei, tichibatsirana, tichinetworka, tichipanana information. Nokuti zvinhu zvetechnology zvizhinji zvachoka zvinoramba zvichichinja ende hazvibatsiri kuti iwo ungotirega ingoita zvinhu zvangu nokuti mangwana zvawaita izvozvoka zvatoexpire. Saka kubatsirana nekuseenza together ka ndo kwakanyanya kwandinonyanya kukurudzira. And chimwe chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti tibatsire vana vedu vatange kufunga nezvetechnology vachiri vana vadiki nokuti isusu madzimai ndisinopedza nguva yakawanda nevana especially vana vechisikana. Kuvabatsira kuti vave exposed vazive zvetechnology varege kuitya vakwanise kuwana the same access yatinopa kuvana vakomana. And I remember ndichiramba kutengera mwana wangu musikana PlayStation ndichiti igame yavakomana. When I look back now ka zvanga zvisiri right because chinhu chaiita kuti ave exposed. And ndozvandinoda kukurudzira madzimai mazhinji kuti tikwanise kuramba tichidaro tichiexposa vana vedu muzvinhu zviri technologically based.
Taona zvakare muchitaura nyaya yecyber security yakakosha sei tongotiwo mumabasa nezvimwewo.
Cyber security yakakosha chaizvo kwete kumabasa but muupenyu hwedu isusu nokuti zvinhu zvese zvataakuita kazhinji mazuva ano zvainternet based. Kana even foni dzedu even isu usiri paintenet but mumwe munhu anogona kutora information yako kubva pafoni pako iwe usingazvizive wokwanisa kuisenzesa zvinokwanisa kunge zvichizokuafekta iwewe. Saka cyber security ka ndeyekuti iwe uve protected and information yako iwewe ive protected against mumwe munhu asingafanire kuwana information yako.
Vamwe vakateerera semadzimai vanogona kutya kuti zvino nezvatiri kuona zvinobuda padande mutande zvii zvavangaite kuti vawanikwe ivo vachiita cyber security wokuti vana vavo vasazotarisana nezvimwe zvisina kunaka?
Aiwa hazvimbotyisa and zvatinongofanira kuita ndezvekungomeka sure kuti tapa information kuti vanhu vazhinji vakwanise kuwana access to cyber security. Ndinofunga kuti chinhu chinoitika chichaitika kuti tese tigokwanisa kubatsirana muzvinhu zvakadaro.
Mutitaurawo zita rekambani yenyu uye zvine mabasa amuri kuita mukupeta hurukuro yedu.
Okay, right. Ini ndinosenzera makambani mairi actually. Ndinosenzera kambani inonzi US Africa Cyber Security Group iri based muno mu DC. But ndinoimwe kambani yandosenzera futi kuZimbabwe inonzi Damipa Consulting. Inongotarisa nezve cyber security inobatsira kukupa ruzivo awareness and ichibatsira ma company to be able to check themselves as far as their cyber security health check and helping them to put in place ma structures ekuti vave cyber secure.
Avo vanga vari mutedzeri wemutungamiri wekambani US Africa Cyber Security amai Priscilla Mutembwa vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Iko zvino munhau dzedu dzemitambo tomboenda kuna Valoid Chigove avo vanga vari murairidzi weDynamos vakambomiswa basa nezuro asi tinenge tiri kuita dambudziko panhare yavo rikaitimboramba tichivafonera zvakare asi vatereri makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nemi muchirongwa chenyu chanhasi ndini wenyu Blessing Zulu. Tiri kuedza kuti tinge tichibata vaive murairidzi wechikwata cheDynamos Dimbare vaLloyd Chigove avo vakambomiswa basa kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Asi iko zvino regai timboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa zviri kuitika pamadandemutande social media.
Pachirongwa chedu patinoteerera zviri kutaurwa nevatsigiri vedu veStudio 7 nasi tamboenda kuWhatsApp uko tichakupai zviri kutaurwa nevatsigiri vedu veStudio 7 paWhatsApp. Mamwe mazwi amuchanzwa achitaurwa mazwi ari kubva kuvatsigiri vedu kwete mazwi eStudio 7.
Pamusoro vateereri nevatauri veStudio 7 vapakuri venews dzinotifadza nekutidakadza moyo. Ndiri kuda kubvunza vamunangagwa vakati vanhu ngavadzoke kuzotanga mabhizimusi kunyika yeZimbabwe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda chose kuuya kuZimbabwe asi vanotya katsika peri muzanu PF. Vanhu vanomanikidzirwa kubhadhara mari dzeheroes dzeindependence nekuti unenge une business. Saka neizvozvo kuita kwakadaro ikoko hakunakidzi ende hakufadze vanhu. Chero mainvestors havanoti vari kutsvaga kuti vauye, hauye nekuti vanoziva kuti vanomanikidzirwa kunzi bhadharai pamhemberero dzenational incident inenge iri kuda kuzoitika. Saka imwe nzira iyoyo inoratidza kuti munyika medu hamuna rusungunuko. Ndinoda kutaura pamusoro penhau yezvinhu zviri zvecyclone idai. Kuri kunzi tikuzoona musocial media zviri kunzi kune zvinhu zvakawanda zviri mumawarehouse zvisati zvapiwa vanhu. Vanhu vari kuchema kuti vakangopiwa kamwe chete kubva pakaitika dambudziko iri zvekudya nekupfeka. Saka munofunga kuti imimi zviri kuchengeterwei? Takazvitaura kuti vari kuda kuzoita zvekukambenesa ende zvechokwadi vachatozvikambenesa. Izvino kuri kunzi kune opposition leader anga asungwa, ari kutonzi anga atofanira kutosungwa izvozvi kuti akagovera vanhu zvisingazivikanwe naDA. Munoti kuitawo here ikoko? Saka ZANU PF ndiyo yega iri kudzinga mainvestors, vanhu vanoda kuuya kuzoita investment kuZimbabwe vakawandisa but havangambouya.
Pakaipa pakaipa, Zimbabwe wamoto. Mai vanotsva nhuku, mwana unotsva nhuku, vese kukwenya vese kugwadzikwa. Vatsigiri veZANU vacho vari kugwadzikwa, veMDC vacho vari kugwadzikwa. Asi manje seMDC tiri vechidoko manje, hatikuvara zvokumhanya. Pandinosvika 2023 ka kana mazogaragara mavana veZimbabwe ka mozoziva pekuvhotera 2023 netanaka. Kuna vachamaisa ndinongoti gera makatsika iroro ndiroro.
Tinotenda zvikuru musakanganwe chirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavari kuitawo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina, standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.